manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru hakanaka vatereri tino sangana zvakare maneru anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 8/2024 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC vatereri tinoda kukuzivisai kuti nhau dzedu tinogona kuti nonokei kutanga sezvo tiri kuita dambudziko nemishina yedu iyo ichiri kuti inge ichigadziriswa navana mazvikokota saka tinogona kuti nonokei takamirira kuti mishina iyi inge ichigadziriswa asi makaterera ku Studio 7 muchikwanisa kuti bata na 7 pm pamasesa yanoti 909 am 4930 13860 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose kana muchidawo kupinda muzvirongwa zvedu munokwanisa kutumira mashoko ku Studio 7 muchishandisa WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318 munokwanisa kunzwa Studio 7 kubva muvhuro kusvika muswe svondo wega wega sezvatataura nhau dzichitanga idzo nenguva dza 7 maneru kune vachangotibata tinenge tiri kuita dambudziko nemishina yedu iri kuedza kuti inge ichigadziriswa kuti tinge tichitanga zvirongwa zvedu asi zvamuri kunge muchitarisirawo munhau dzedu dzanhasi tichange tichitaura nenyaya yemari itsva iri kunziyo Zimbabwe Gold kana kuti ZIG paine mashoko ekuti vamwe vanenge vari kuramba kuitambira tichataurawo nezve mumwe musikana wechidiki akashayawo muHarare mushure mekuondomoka kwemudhuri nemusi wemugovera tichatarisawo dzimwe nyaya dzakafanana nedzekuti pane vanhu vashanu vakafa mufiki rimwe chete nechirwere chemalaria icho chave kupararirawo kune dzimwe nzvimbo kune vachangotibata tinenge tiri kuita dambudziko nemishina yedu isiri kunyatsoshanda zvakanaka yatiri kuedza kugadzirisa asi makaterera henyu kunepfenyuro yamunofarira yeStudio 7 takamirira kuti mishina inge ichigadzirirwa ichigadziriswa tichatarisawo nyaya yekuora kwezuva kana kuti solar eclipse nhasi munyika dzakaita seMexico America neCanada zuva riri kunziwo rinenge raora sezvo richinge ravharidzirwa nemwedzi vanhu kuchamboti svibei kune dzimwe nzvimbo kwemaminitsi anokwana iwo kuita mana pasina zuva zvese zviri kuitika nhasi muAmerica ndo dzimwe nhau dzamuchange muchipiwa pano ndo kunge mushina yedu yaita asi sezvatambotaura muchinge muchida kupinda muzvirongwa zvedu tumirai mashoko kuStudio 7 muchishandisa WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318 vanodawo kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisa anoti 909 am 4930 13 8601546 kHz pa shortwave. Kana wo muchida kutitumira tsamba mbozha kana kuti ma email munokwanisa kutumira ku studio7@voanews.com. Munokwanisa zvakare kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Kune vachangotibata tine urombo vateereri nekuti tirikuita dambudziko nemishina yedu, ndo zvapa kuti chirongwa chedu chanhasi chinge chichinonoka kutanga, asi vana mazvikokota vari mubishi rekuedza kuti vange vachigadzirisa mishina yedu kuti tikwanise kunge tichitefenyura chirongwa chedu chanhasi. Kune vachangotibata tataura zvakare kuti tiri kutarisa nyaya dzakati wandei wandei nhasi, dzinosanganisira nyaya yakonzera gakava rakakura munyika yemari itsva inonzi Zimbabwe Gold, vamwe vachitambira iyo mari iyi asi vamwe vachitsika madziro vachiti chakachenjedza ndo chakatanga. Tiri kutarisawo nyaya yekuondomoka kwemudhuri muguta reHarare, tichitaurawo nevamwe vakarasikirwa vakakuvara, uyewo mapurisa kuti tinzwisise kuti zviri kufamba sei uye zvakafambawo sei pakuondomoka kwakaita mudhuri iwoyu. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Sezvatataura tine urombo vateereri vedu kuti tinenge taita dambudziko guru nemishina yedu yatiri kuedza kuti tinge tichigadzirisa kuti tikwanise kutanga kutepenyura chirongwa chenyu chamunofarira cheshona.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle? Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Kuparurwa kwemari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZiG kwave kukonzera kusagadzikana munyika veruzhinji vachinetseka kutenga nekutengeserana nemari tsaru yeZimbabwe Dollar, nechikonzero chekuti vamwe vemakambani vari kuramba kutambira mari tsaru idzi. Asi nekune rimwe divi, mari itsva yeZiG haisati yatanga kutenderera. Asi vamwe vakaita sekambani Econet vanoti vatanga kushandisa mari yeZiG nekuAmerica mushure mekumbomira vachigadzira mishina yavo. RBZ yakazivisa nemusi wemugovera kuti mari yemunyika ichashanda kusvika mari yeZimbabwe Dollar ichashanda kusvika musi wa30 kubvumbi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano revanoona nezve kufamba kwevanhu nemabhazi reZimbabwe Passengers Association, vatafadzwa Goliath kuti tinzwe maonero avo.
Tiri kutambira mashoko kubva kwakasiyana siyana apo mari yenyika yanga ichishanda yatoche mabhondi iri kurambwa kuvanhu vari mubhizinisi remuchovha vari kuramba kutambira mari iyi vamwe vachiti vakuda kutambira madhora chete havachisina chivimbo nemari inoshandiswa munyika vanhu vazhinji vari kukira mabhazi nemuchovha vaomerwa zvikuru muguta reHarare
saka imi maiteiwo nemashoko amuri kutambira iwaya
patangotambirawo mashoko ekuti mari yemunyika yezimudhola kana kuti mabhondi iri kurambwa nevanhu vemichovha taendawo kunoongorora kuti uone kuti ichokwadi hongu vemichovha vachatambire mabhondi kana kuti mazimudhola vakuda maus dollar kunyange uchienda panhambo diki vanga vakuramba zvichireva kuti vemichovha havasina chivimbo nemari yemunyika
zvamunofunga imi kuti ndizvo zvinofanirwa kuitwa kugadzirisa matambudziko aya ndezvipi
pane zvakawanda zvinofanira kunge zvichiitwa kudzidzisa vanhu kuti mari itsva iri kuuya ichazenge yakamira zvakadai kutouya kuvanhu uye zvakare kuenda munhepenyuro kuve nema ndingangoti zvirakidzo zvemari iyoyo angava maposta maflyer anoripawo nekudzidzisa vanhu nekuti vanhu vange vachiziva mari nekutaurwa nezvayo munhepenyuro madzangara dzimu nekumwe kwese kwakadaro kuti vanhu vava nechivimbo nekuvazivisa kuti mari yemabhondi iyi ichiri kushanda kune vanayo
asi wokubva zvaparurwa mazigawa vanhu havasi kudzidziswa here nezvavo
takutoona kuti hapana dzidziso yakawanda nenyaya yemari tanga takateererawo mumashoshal media umu vanhu vamwe vachitaridza kugunun'una vazhinji vachiita havana chivimbo nemari itsva iyoyi izvi zvakamboitika ndozvaakudzokererwa futi zvakare
avo vanga vari vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano rezimbabwe passengers association vatafadzwa Goliath vachitaura naivan zininga westudio 7 vari parunhare muHarare hatinokwanisa kubata governor weRBZ dr john mangudya tine urombo dr john mushayavanhu sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa asi ngatinzwei mashoko akataurwa pachirongwa chedu chelive talk nevaimbova mutevedzeri wegurukota rezvemari vavesachigaro vekomiti inoona nezvemari muparamende vaclemens chiduwa
Community building haiitiki nezuva rimwe and munoziva kana vanhu vakambotsva mavoko avo kushure vanenge vachingoti nonga zviya zvakamboitika zvinogona kungodzokorereka futi asi inini tandaona kuti tinogona kubhudha confidence ndechekuti kana mabhanks edu ariwo ava kushanda zvakanyanya pakuunga nerate pasina kuti rate inenge ichiitwa necentral bank ndokunga tinogona kutibatsira munhu anofanira kuti akasa mari yake kubhank kana ndikati ndoda kungotora 2,000, 2,000, 10,000 yangu ndofanira kundotora handifaniri kuti ndikaenda kubhenki ndondonzi nhasi wakutora 1,000 mangwana wakutora 500 ii rinofanira kushandisa kwese kundotenga fuel kundobhadhara mafees rive neaccessibility asi kuti karenzi idzumiwe inyaya yeconfidence inyaya yetrust saka isisu tiri kuti tikangorasika panyaya yeconfidence netrust zidi rinorapiwa nemaketi
aya anga ari mashoko vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvemari vavesachigaro wekomiti inoona nezvemari mudare reparamende vaclemens chiduwa musikana ane makore gumi nemapfumbamwe muzvare Yolanda Hodzi akashaya nemusi wemugovera pakaondomoka mudhuri panosangana mugwagwa inoti Chinoi Street naBank Street muHarare anonzi apedza kuvhenekwa navana chiremba kuti chii chakakonzera rufu rwake kana kuti postmortem vamwe vanhu vatanhatu vakakuvara muchiitiko ichi kuti tinzwe zvizere nezverufu rwaYolanda tabata baba vake vaSilas Hodzi
postmortem tapedza tabvisa bodhi kupare taenda kufunara upala mangwa ine kumanaendo tora bodi yoenda kumba kunotoni sezvo mwana aina matachechi salvation army totoenda over bodi kwaaina matiri avo mboita maservices papedza kuita maservices avo around 12:01 tenga taakubuda taakuenda kurungwe kwakweri kana village ndokuchakuna chihanga ndokuchanovigirwa mwana
Mwana wenyu uyu anga ave nemakore mangani?
Mwana uyu anga ane makore 1986 man. Anga achiita form 5 pa Vimbai Secondary School ku Norton. Anga achiita masubjects anoti geography, crop science.
Munga tsana ngoro kuti mwana wenyu akashaya uyu anga ari munhu akaita sei?
Mwana akashaya uyu anga ari musikana anga ari intelligent, akanyarara, aitamba bhora netball, aimhanya. Recently coach wacho anga ati ndikukumbira mwana wenyu kuti atambe rugby.
Makwanisa here kutaura nevaridzi vemudhuri wakadhirika uyu uye vari kutiwo kudii?
Takwanisa kutaura onawo mudhuri wamuridzi wemudhuri hatina kumuona, asi tangoonawo anga achizi ndiye caretaker wepo. Pataona caretaker ari kuti muridzi wepo, hapo akabuda ari kunze kwenyika. Tataiwo zvisinei, izvizvi takwanisa kuita zvakadai zvakadai, so takuchienda kupi kumusha mangwana tiiya kubuda kuenda kumusha. Zvizhinji tazomirira kubva kumapurisa kana mapedza investigation.
Asi pane chavakubatsira iwo nacho here iwo vemudhuri wekuondomokera mwanawo?
Vasati.
Vasilas Hodzi ndibaba vemwanasikana Yolanda akawirwa nemudhuri akashaya muHarare nemusi mugovera. Vange vari parunare muHarare. Studio 7 yabatawo vapesi Bauren avo vakapona tsaona iyi nepaburi retsono, asi vachitiwo mudzimai wavo amai wadzanai Bauren vakakuvara pakadonha mudhuri uyu. Ngatinzwei zvizhinji.
Rupi ichitouya kudai so ile veranda racho zvese negebho riyari. Saka pandakaona kudaro ndakabva ndajambira mukati, asi maipo ndisinai Bauren ndakatoona vachitanga vari kuteera. Saka ndaa mukati mushop handivazovaona manje. Ndo pandakadzuka ndakutsvaga kuti ko vadzimai vaenda kupi. Ndisinotarisa kudai handisi kuvaona. Ndo pandirikunzwa munhu ari kudedzera akatepewa ari pasi. Bhozi pavakadai kupinda mushop sezvandaita ndekunge vakakurirwa. Yakanonewa iyi rufika bai vadonera. Saka ndopatakazama kudai nesimudza kudai avasingasimudzike. Ndibva ndadaidzira vamwe vanga varimo kuti vabvise, vanga vatepwa gumbo nesaidhi iri pahita. Saka ndopatakazodai tikadai tisamanikidza tichizhuwa, tinamikidza tichizhuwa kusvikira ndomabvira avakazoita.
Mungati vanobatsira vefire brigade vakakurumidza kuuya here kana kuti zvinhu zvakazoitwa hazvo nevamwe vanhu vaingobatsira vachidarika?
Vefire brigade vakauya, vakakwanisawo nenguva yavo ya. Handikwanisi kuti ndivape blame kana kuti chii, because necongestion yemutown 1 and nepatanga tiriwo 2 vanhu ndo vakanga vachitobatsira, vakanga varipo because mama takabvisa tichibatsira nevamwe. Uyo murume uyo wechituyo ane anga ane sande takareva mungirikini petra ivepo kuti abviske makumbo anga aripo but anga akuvara musoro. Iyeye kuchipatara takatomusiya arina vaiti hanzi ari kuresuscitation iri ejoka akatobuda matangapira chitindokandimbobva daibva kuresuscitation kune munhu ari ikoko. Saka ndiko akatomhanya dokta achibva aenda. Chakaita sekunditi nonokere iambulance because iyeye wanditaura iyeye akatora nguva apo ari munhu anga akuvara musoro. Saka ambulance ndeyo akati nonokei, but fire brigade I would want to salute them. Akasvika aone nguva yavo.
Saka adzimai venyu vari kunzwa sei pari zvino?
Vari kuchema kuti musana wese nekudzika kukasi asaida ipapa savange vakatsikirirwa napo ipapo. Saka ndozvandandichiti maybe mangwana kana zvikaramba zvakadaro togona kudzokera tonomuva kuti chii, because hapana kuitwapo x-ray but takangoona kuti vari vaiti.
Avo vanga vari vapesi Bauren vachitaura vari parunare muHarare. Kanzuru yeHarare yange yambozivisa svondo rapera kuti ichapwanya midhuri yose isina kumira zvakanaka muguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata meya weHarare vaJacob Mafume sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vachiri kuongorora nyaya iyi.
Ndofunga mashoko ataburita mangwana nanhasi ari kunyatsojekesa pachena kuti tichiri kuongorora, uyezve tataura zita remunhu akafa anonzi Yolanda Hodzi. kutatara mazite wana wakuara ni mutu kari zakapwanyika kakenye chiruku endere ambiri chuongororo
pana chati cha zika nwa kushuka parisho na utichi chaka kuonzera kuondomo kawo
pana chati cha zika nwa
mutawariru mapurisa assistant commissioner Paul Nyati bari parunare Muarare. Hurumende inoti kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera waderera pachine dzimwe nzvimbo dzaichiri kutatarika kupedza chirwere ichi. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Rukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombe Shora vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti kune nzvimbo shoma dzavari kumhanya kuedza kuwanisa vanhu mvura yakachena kuti chirwere chekorera chisarambe chichipararira. Vanoti nzvimbo idzi dzinosanganisira Kadoma, Sanyati, Chiredzi, Shamva neMount Darwin.
Kwacho kwakava kwadzimba hakuna water system hakuna inonzi sewage system yakanaka tangachitoi discuss nesenior management so that we I need more information tipe ma recommendations ku local government kuti zvii zvingaitwe kuko kwasara madisitiro rinonzi Sanyati rinonobata nekadoma then we have got kuchiredzi uko kumasvingo then we have got two madisitiro ari mushamba ne Mount Darwin central doma sara mune ma main problem otherwise the general trend is iri kudzika
asi kunyange hurumende ichiti huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzakaita saDr. Simbiso Ranga vanoshanda muNorth Carolina muAmerica vanoti nyaya yekusavheneka vanenge vachifungidzwa kuti vafa kana kubatwa nechirwere ichi inogona kuti panetse kuzivikanwa kuti pararira kwedenda iri kwave papi. Pakapedzisira basi rezveutano kubudisa huwandu hwevainge vabatwa nekufa nechirwere ichi musi wa4 kurume pavanhu mazana mashanu nemakumi manomwe nevatatu 573 vainzi vafa nechirwere ichi vainge vavhenekwa vaive makumi manomwe nemumwe chete. Sangano reWorld Health Organization rakavimbisa kubatsira Zimbabwe nekuipa zvikwanisiro zvekuvheneka vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti korera inokonzerwa netsvina yevanhu uye vati zvakakosha kugeza michero nemiriwo uye maoko avo nesipo. Vaendera mberi vachiti vanhu ngavasamhuresana kana kubata maoko parufu kana kumagungano emakereke nekumichato nokuti ndidzo dzimwe nzira dzinotapuriranwa nadzo denda rekorera. Vaendera mberi vachitsanangura imwe nzira inotapuriranwawo chirwere chekorera.
Ende tinoona zvakare inospreada nekumhurisana nekushaya maitensils saka maspunu maplate nezvimwe zvakadaro. Saka tinokurudzira kuti kudzimba uko kana kuine magungano kana ari mapati kana iri michato kana mafuneral kana tichimhurisana toita kana mafistbump anonzi nevechidiki kubhigana torega kumhurisana nekushekana mahenzi kana kupanana zvishanu. Uye zvakare maspunu tisashaye maspunu yamboshamiswa neuyu yoshamiswa neuyu fork nezvimwe zvakadaro. Maplates ngaatanga gezwa kuti mwe azoshandisawo kwete kuti munhu angoshandisa aibva kushandiswa neumwe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati hurumende iri kunyenyeredza nyaya chaiyo iri kukonzera kupararira kwedenda rekorera vachiti kusapa vanhu mvura yakachena ndiro dambudziko guru.
Sesangano recombined Harare Residents Association atinoona kuti zvinhu zvizhinji zvirwe zvinokonzera korera. Ndofunga tange tine musangano wevakadzi wakaitwa muHarare vashandi veguta reHarare vachitaura ivo kuti zvinhu zvizhinji zvaita kuti korera ive inotekeshera inyaya yekushaikwa kwemvura uye zvenyaya yembombi dzinofambisa tsvina dzisiri kugadzirwa nenguva uye zvenyaya tingatopa chiyungu yavanoti wash water sanitation and hygiene.
Kushaya mvura yakachena kwakambopawo kuti vanhu zviuru zvina nemazana maviri vafe nekorera munyika muna 2008. Vanoona nezvekupararira kwezvirwere mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vakatombozivisawo kuti ongororo yavakaita yakaratidza kuti zvipurani makumi mashanu kubva muzana muHarare hazvifaniri kushandiswa nekuda kwetsvina. Kunze kwekupararira muZimbabwe chirwere chekorera ichi chiri kupararirawo muMalawi, Mozambique neDemocratic Republic of Congo DRC. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropafadzo Mapimitsi.
Yave nguva yenyu vatereri yekuzviita urira Omega zvamunofunga.
Apo vajavakati mere nevatononoka hwandi apo ari sei apo. Saka makazotori chirongwa chemangwanani matovharisa here zvatirwadzisa manhu zvatirwadzisa manhu ndokuzosaya chirongwa chemakuseni mazuva chirongwa chemakuseni manhu. Totendai nokuti panhau dzechokwadi apo.
Zvichini chandinoda kuziva ndechekuti avo mupresidendi vanonzi presidendi avo. Zvavaimboti mabhajeti akaperera musi unounoyo kuzviro zvevochema chema nhasi unouyo kuti havana chinhu zviri kungofamba sei. Vanoita seiko iyo mari yacho iyi vari kuiisepiko nayo munyika medu makangozara mari.
Ini ndinofunga kuti panyaya dzemari apa kuti vagadzirise nyaya yekukwira kwemitengo yemari yekunze iyi. Vashingo kuti munhu anokwanisa kutora mari yake yese kubhengi kwete kuti munhu anotorera mari kumusika mutema vanhu vazhinji havachakwanisi kutora mari mumabhengi. Ndo imwe nyaya iri kukonzeresa zvese izvozvizvi.
Ya panyaya yechikafu ichi yogoverwa kaichiika chichokwadi. Vanhu vanongopa vanhu vezano chekumamisha masabhuku ose anongopa vanhu vezano chete vanopiwa chikafu sekwedu guruwo kwakaoma. Mwari ngavatibatsira vakomana. Nechikafu izvi zvokutoti chikafu vanonyima vamwe vanhu se vachipa vanhu vezano chete. Mwari havadi izvozvozvo. Hamunangagwa ngavatendukwe nevanhu vavo ipapo apa. Ini pasta achitemerere.
Tinotenda nezvamunotipa nhau idzo. Ndaida kungotaura hangu pamusoro pamunangarwa kuti takaudzwa kare munangarwa kuti kune zhara achiti hei hakuna zhara hakuna zhara. Zvino nhasi zvaakuti zhara iriko. Chibage chaaitionacho akaisipi akaisipi chibage icho munangarwa. Hakuna zhara hakuna zhara hakuna zhara. Chibage chaaitionacho akaisipi. Murume uyo murume wati uraya haana kana hanya nesu murume uyu. Murume wati uraya iyi.
Vanhu vezanu pf ava vanonetsa. Ipapa vanotaura havo vachiti hanzi sungai vanhu vanenge vachiita uhori pakupa vanhu chikafu apa. But soo ipapa pachero ukaripota kuti ndo zviri kuitika hazvishandi nekuti nyaya iyi vari kuiziva hazvina kutanga nhasi. Maripota aripo arigara aripo akawanda vanotozviziva ndo zvinoitika. Zvotongoradza kuti kwavanenge vari pamusangano wacho ndochinenge chitove chitenderana ndozvavanenge vachitoudzana kuti ipai vanhu vedu vemusangano chete.
Pachikafu chiri kugoverwa vanhu ka please vanhu vasatarisa kuti uyu ndoweopposition uyu ndowetriplec uyu ndowezanupf bhozi mungauraya vanhu ngenzaroko. Ukaona purezidendi echibvuma kuti hai zara iri kuno ndoti iriko zveshuwa. Please please nyorai vanhu mungatouraya vanhu. Number 2 tsika yekuti uyo unoshanda John uyo. Uyo une bhazi uyo, uyo ane Ford Ranger uyo, uyo ane guta uyo, uyo ane mwana anosenza UK uyo, ngaipere nyaya iyo tsika iyo. Nyorai munhu wese, bhozi stiri ukatadza kundinyora, hachiuyi kwauri futi zvechikafu icho, chinodzoka kwachakabva.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mashoko enyu pa WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm nhasi tichange tichikurukura nezvekusvitsa makore makumi maviri nerimwe kwaita Studio 7 uyewo kuora kwezuva kana kuti solar eclipse kuri kuonekwa muMexico, America neCanada nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi shandisai nhamba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nyaya yekushandisa mari yeZimbabwe Gold kana kuti ZiG yokonzera mutauro munyika, vamwe vachiramba kutambira maZimbabwe dollar aishandiswa kare anofanira kupedzisira kushandiswa musi wa30 kubvumbi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokufema naTaboka Ncube naudze isindebele.
Soko isika disenda ba ku VOA.